Dano iri ndinoti kuyeuka bako wanaiwa mwiri uchichururuka mvura wozotanga kumhanya kunohwanda mubako. Nyika yedu iko zvinezvi yazara makorokoza ekuChina, haasitori mainvestor, makorokoza vari all over. Kuzotiwo vamwe vekunana Belarus, kuzotiwo maZimbabwenzi vane simba rindave riri rekupolitics kana rekusecurity sector, vese vakazara all over nyika vachichera maminerals. Madiamonds kwamarange aakutopera. Saka kana zvichiitwa kuti nyika ibenefit, chinhu chinenge chakanaka. Asi chitarisa zviri kutoitika munyika, changa chichitodiwa iko zvino kutombomisa maoperations aripo acho, totanga patsva kupa mapermits.
Sei madaro vamagu?
Kuwanda kwevanhu vari kuda mapermits haisi mhosva. Anyone anogona kuapplya kuti ndiri kuda permit. Mubvunzo ndewekuti tine here yatingati criteria yekuselekta kana kunhonga vatinoti ava ndo vanokodzera kuti vapiwe permit muZimbabwe. Saka tichizvitarisa izvozvo tinoona kuti kuwana permit yekumaenda muZimbabwe chinhu chiri nyore, especially tichitarisa huori huri musekta imomo, tichitarisa kushandiswa kwemasimba ekutonga politics.
Iko kuti hurumende imire kupa mapermits vamaguu, hakuzokonzera here kuti kutowanda vanhu vanenge vakuchera zvicherwa izvi pese pese kana vatingati makorokoza iwa?
Hongu zvinowedzera kucherwa cherwa pese pese, nekuti pfungwa ine vanhu vazhinji muZimbabwe ndeyekuti mining inoitisa mari. Saka iko zvinezvi nyika yedu yaparara nekuda kwemining. Nzizi dzedu dziri kuparara, makomo ari kuparara, minda yekurima chaiyo iri kuparara nekuda kwemining. Saka pari kudiwa kuti hurumende itange kutarisa economy zviri broad, kwete nhema dzavari kunyepa kuti mining ichasimudza economy yeZimbabwe. Hakuna zvakadaro. Kana tichizvitarisa, mining iri kuparadza economy yeZimbabwe, iri kuparadza agriculture inowa ndiyo yatingati huku inototsa mazai anopa nhiyo dzinoita kuti ikonomi yedu ikwanisewo kumhanya sedziri kuita dzimwe ikonomi dzakaita sana South Africa.